manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
ma Nero akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro chikumi 3 2019 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC chiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi Varairidzi vachitungamirwa nesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vanotanga kuramwa mabasa nhasi vachigunununa nemari dzavari kutambiriswa
kodzere mari pavhali yedu yaenda iri pa$500 kana vato vashayisa $500 voti $500 ane rate iri kweita pe zvino zviri izvo zvakabvumiranwa izvi ivo mukana kuvetaura zvipo zvavo zvehurumende vanotobvumirana kuti makontrakti anga ari emaus ngaazvibhadharwa neita pengrade
asi hurumende inoti mutemo wayo uri pachena kuti haisi kuzotambirisa vashandi nedhora rekuamerica sezviri kudiwa nevarayiridzi
Vasande chidzambo vakashayikirwa nababa vavo vanga vane 1988 saka takaona kuti zvakakodzera kuti vadzoke kubva kukosafu
murayiridzi wemawarriors vasande chidzambwa vanodzoka kumusha kubva kumakwikwi ekosafa kusouth africa kuzochema baba vavo vakashaya nezuro iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc Varayiridzi vachitungamirirwa nesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vatanga kuramwa mabasa nhasi munyika yose vachigunununa kuti vanoda kuwedzerwa mari dzavari kutambiriswa asi vari kuchemawo nerekuti vanofungidzirwa kuti vasori vari kuvatyisidzira Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo nezvekutyisidzirwa kunonzi kuri kuitwa varayiridzi sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa Varayiridzi vanoti hurumende haisi kuteerera zvichemo zvavari kuipa nekudaro vachaenderera mberi nekuramwa mabasa uku mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri weAtuz vaObert Masaraure
kuti hurumende itipe mari yatiri kutambira on average $500 iuye iri maunited states dollars payaisirwoita card state oma savings tichitokwanisa kubhadharawo medical health care tichikwanisa kutotengawo zvimidziyo inobatika zvinopatanga zvechezvi mari yedu yabva pa$500 kudzikira kuenda kunana $50 saka tokuti ngaudzorere mari pavhalue yedu yaenga iri pa$500 kana vato vashayisisa $500 votipai zvinoenderana nerate iri kweita bank zvino zviri izvo zvakabvumiranwa izvino ivo mukana kuvetaura zvipo zvavo zvehurumende vanotobvumirana kuti makontrakti anga ari emaus ngaazvibhadharwa neita bank rate saka murayiridzi anofanira kunge achitambira $500 kana vada kupa maratgs ngavamuka vakuletere nerate inenge iriko mwedzi uno pamwe tingadai tichitopiwa iri $4,500 pamwe tingangoshingirirawo tikaivaichengeta mhuri dzedu tikazvichengeta pakupera kwezuva tichiri kucompaila yedu data rose asi pamid morning shiriste 2% yevarayiridzi ndovanga vari kumabasa kumaruvhesi asi vamwe vavo vanga vachitodzokerawo kudzimba mushure nekunge vawana news yekuti varayiridzi vatiza vasi pabasa saka tokufara kuti zviri kufamba zvakanaka asi hurumende iri kuramba ichivhundutsira vanhu state vamwe memba dzedu dzimwe nhengo dzedu dzaakutotiza munyika vamwe vakutonopotera kunana south africa kunana mozambique nekuzambi vachimwenderana nekudhuze kupota kwavari nenyaya yekuvhundutsirwa kwavari kuitwa nemaspy ehurumende
vari kutyisidzirwa vachinzi kudii
vari kutyisidzirwa kuti upenyu hwavo chaihwo hunge kuna kuganhurwa nehurumende nestate nenyaya yekuti vari kuparticipata mujob action iyi vachinzi varikuda kushandiswa nevanhu vematongerwo enyika. Isu tirikuramba tichingosimbisa kuti nhau yega inoine zvematongerwo enyika yaiyo kuti tinongodawo muhoro unokwana kuti mhuri dzerizwa nechiuviri, tinongodawo mari zvinongoitawo vashandi vose vanoshandira kungoti isu watoshandira ndiye hurumende yei. Saka dambudziko riri kuita nderekuti hurumende iri kuzanganisa politics dzavo dzekuda kutorerana masimba nenyaya yechingwa chevana vedu isu nenyaya yekurakwa kwevana vedu.
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObet Masaraure vachitaura vari parunare muHarare. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo gurukota rezvevashandi Dr. Sekai Nzenza vakamboudza Studio 7 kuti vainge vaendesa chikumbiro kuhofisi yavo kuti vagare dare voona kuti vashandi vehurumende vangawedzerwe mari. Asi tabata mtedzero wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi avo vaudza Studio 7 kuti hurumende haisi kuzotambirisa vashandi vayo mari nedhora rekuAmerica.
Ya hurumende ipapo inoda kuti kune vashandi vehurumende vanzwisise kuti tiri munguva yatinoti multiple current period. Saka mumultiple current period nedu muekonomi yedu munoshanda maUS dollars, munoshanda marand, munoshanda yakataurwa nereserve bank ecurrency inonzi RTGS dollars, kusanganisira nemabotnotes. Saka ndo macurrencies ari kushanda iwayo. Saka kana tabva mukushambadzira monetary policy yedu, tinenge tichida kuti titeveze zvatataura monetary policy imomo. Saka monetary policy yedu inotaura kuti RTGS dollar ndiro dola rinogamuchirwa kumagovernment department hose, kureva kuti ndiyo mari yatinogamuchira patinenge tapa maservices kune vamwe vanhu, uyezve ndo mari yatinopa zvakare vashandi vehurumende kuti vaende nayo semuhoro kudzimba dzavo. Saka izvozvi kana mukatarisa mashops, mukatarisa maservices ose hurumende, zvose zviri kutsvagirwa in RTGS dollars. Saka hakuna ka chikonzero chingazokonzera kuti vanhu vashandi vehurumende vati vada kupuwa mari muma-US dollars, nokuti ma-US dollars haasi haisiyo mari yatiri kuena sehurumende. Mari yatiri kuwana sehurumende imari inonzi RTGS dollars, ndiyo iri kubhadharwa iyoyo. Saka izvi zvokuda kupuwa ma-US dollars nokuda kwekuti wasvika pachitoro chiri kutengesa nema-US dollars, kana kuti une hama enda kumboenda kusouth africa uda kuchidza ma-US dollars utsvake marand udaro, haisiriyo policy yehurumende. Hasizvo zviri kuitwa nehurumende panguva yatiri inoi.
Asi ka tiri kuona mamwe makambani ehurumende ari kutiwo akuda kungoti vanhu vabhadhare madhora ekuamerica chete.
Minister of Finance akajekesa pachena kuti magovernment departments angava madepartments anotoresa vanhu mapassport kana madepartment eagriculture, vose vanga vachicharja maus dollars kana vanga vakuda kupuwa mari yemaus dollars, zvakanzi izvozvo ngavatsvete pasi, nokuti mari inogamuchirwa munyika muno inoshanda kumasivil servants inofanira kushanda kubusiness iRTGS dollars.
Mutedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura pari parunare muHarare. Sangano rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reInternational Monetary Fund kana kuti IMF rinoti Zimbabwe haifaniri kushandisa zvicherwa zvayo sechibatiso kuti iwane zvikwereti zvitsva, sezvo izvi zvichikanganisa ukama hwayo nevamwe vayakakwereta mari kare inosvika mabhiriyoni masere nezviuru mazana masere. Mashoko aya ataurwa nemiri weIMF muZimbabwe vaJean Leon vachitaura nenhepfenyuro yeReuters. Mashoko aya anouya apo Zimbabwe yakakwereta mari inosvika mamiriyoni mazana mashanu kubva kuAfrican Export Import Bank ichishandisa zviwanikwa zvisati zvacherwa kuGreat Dyke. Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vati vange vasingakwanise kutaura neStudio 7 sezvo vanga vari mumusangano, asi hatina kukwanisa kuzovabata zvakare tisati tauya pamhepo. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze.
Hakanzi kekutanga IMF ichipa ongororo neyambiro iyoyo vakambotaura ndinotenda muna 2016 na 2017 maringe ne mari anga ichikweretwa kubva kuna na China yavanga vachiti inga bone zvakare kuzokanganisa kuzoedza kudyidzana kunozoita Zimbabwe nemapoka akaita seIMF World Bank nokuda kwekuti kana uine zvikwereti hapafanunge paine kusarudza umwe wauno waune mari yake. Saka ukatanga kusarudza kuti umwe otanga kupuhwa zvicherwa zvoiswa panechikwereti cheumumwe zvevamwe zvisina kutariswa zvinenge zvaakutonzwi watoita rusarura hazvibvumirwi izvozvo. Zvakare kana watoita collateralize zvichireva izvo kuti kana wawe kuti wavakupuhwa zvikwereti iwe uchiti ndinozozvibhadhara pataya apa pane zvicherwa zvichange zvichiuya zvochireva kuti zvicherwa zviapa zvichacherwa zvatobatirana nechikwereti hazvichagoni kubatsira kuumba nyika mari iyoyo haichagoni kuuya zvakare munyika zvotoreva kuti ratova rimwe gomba remunenge matochera nokuda kwekuti muruda mari yacho iko zvino asi matoita dambudziko rokuti mari iyoyo yatobatwa pane chikwereti chamunacho.
Asi chii chaizvo chingaitwe neZimbabwe kuti ikwanise kubhadhara zvikwereti izvi Dr. Kanyenza?
Hapana nzira yokunzvenga kutaurirana kunofanira kuitwa. Sokuziva kwenyu takambotaurirana paLima tikazotaurirana kuBali. Mutungamiriri webazi reupfumi hwenyika Profesa Mutumi Ncube vakatotaurira gore rapera kuti vachange vachikoshesa chaizvo nyaya iyoyo yokudyidzana nevavai ne mari dzavo zvakaita sana IMF. Saka nyaya yokutaurirana ndo chinhu chikuru. Saka tikaedza kunzvenga tichipa vamwe mukana sezviri kuitika iko zvino vamwe vasina mukana iwoyo zvinozoita kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo.
Mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vari parunare muHarare. Vanotengesa michero nezvirimwa mamutare zvinobva kuchimanimani nekuchipinge vave kuchema-chema nekukwira kwaita mitengo yezvinhu sezvo zvirimwa zvizhinji zveko zvakaparadzwa nedutumupengo recyclone Idai. Mutoreri wenhau Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vanorarama nekutengesa michero vanoti makotopeya, maapples, matomatisi zvakawedzerwa mitengo zvakanyanya sezvo zviri zvishoma panguva ino. Izvi zvakakonzerwa nedambudziko recyclone Idai rakaparadzawo migwagwa yakawanda. Amailine Timurenje mumwe wevanorarama nekutengesa zvirimwa zvinobva kuchimanimani avo vanoti matomatisi akwira mutengo zvakanyanyisa.
Madomasi akapera kuenda ngemvura saka kuti tiaone manje harisi kwaona. Saka unaro domasi autokwidza saka tikutambudzika zvino madomasi yatina tikutotambudzika ndo nhau yatinayo pabasa redu remusikazi tinomaodha ekwaruwaka kukesho ndo watinoodha asi izvozvizvi mutare ndiyo iri kuhaya maningi kuti mapurize akure tisu masmall business hatichaonewo mari yekuti tidini tisimudze masandaki acho autodhura $90 masandaki saka tizodhurisira vanhu manje zvautoshupa. Saka musika uda usinyatsofamba ba ngenyaya yekuti anhu ari kuti mari yacho yawandisa.
Amai Pamela Kaskai vanoita mabasa ekutengesa vari panhidziwa vanotiwo mabasa avo haazi kuvafambira sevamwe nekuda kwekukwira kwakaita mitengo yemichero.
Izvozvizvi zviro kufamba hazvisi kufamba tiri kuodha madomasi acho kuda kuti tengwayo haasi kutengwa ba ndo chekutanga chichemo chetinacho kuda kuzoti kuti tichiti anhu ari kubatsirwa pamazuva ano parikuuya zvezvobatsirano sabhuku wedu une anhu akawandisa ari kuma350 inopi urubatsi 155 saka amwe acho yatodini musika wacho tinoti tichatemba ndo tinoponawo hakuna chiro hakuna mari madomasi akaenda ngemvura pandosara acho ari kudhura kutenge $90 $100 saka hatisi kuziva kuti tochidiniwo hakuna here mabatsiri amwe angaita fanika pana sabhuku wedu isusu oisa umwe sabhuku kuti masabhuku awande.
Mashoko aya atsinirwavo navaprosper stolem
asi kudoka zvaiti hapana chiri kuziya zvakutoti zviri kudhura ndio basi ndinotaura basi zviri kudhura asi hazvikwadi zvadhura hazvisi kugena 100 mugomo unogena 100 mugomo unogena 25 set 40 ndiye taiguma ndiye
amai Susan Mwaika vanoti kunze kwekudhura kwezvinhu pavanoshandira hapavanakiri sekuti vanoshandira pamhene pasina kupfirirwa zvinopa kuti michero yavo ikurumidze kuipa
tengesa kana kuchinaya tonga tichinayiwa nemvura kana kunezuwa tonga tichingodini tichipiswa zvenezuwa zvinhu zvedu zvinova zvichitopiswa anonga zvakaite matimati anotokasika kushata mabhanana anokasika kudini kushata zvinhu zvizhinji
kunze kwekwamutare dzimwe nzvimbo dzakaita sembare dzinowana michero kubva kuchipinge nechimanimani dziri kusanganawo nedambudziko rekukwira kwemitengo ndakamirira Studio 7 kune dziwa ndini Loida Moyo.
Sangana anorwira kodzero dzevanhu munyika ari kuendera mberi nekuchema Dr. Rutendo Bonde avakashaya nezuro kuchegutu mushure mekurwara kwenguva yakareba. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights ratumira mashoko enyaradzo kumuri yavo uye mamasangano aveshanda navo anoti reZimbabwe Doctors for Human Rights neZimbabwe NGO Forum. Dr. Bonde vaitaura zvakanyanya neStudio 7 panyaya dzezveutano vachishanda neZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vachirwira kodzero dzevarwere. Ngatimbonzwei mashoko avo.
Nguva ino yekutonhorai nguva yekuwanda kwezvirwere zvekukosora. Saka yambiro yatinopa kune vanhu ndeyekuti vana mazvikokota vanoti vitamin C inobatsira chaizvo kana munhu achidya vitamin C panguva inoyi. Uyezve vitamin C inowanikwa muzvinhu zvakaita senge maorenji neamwe imwe michero yakangodaro. Uyezve tinoti vanhu vedu vagare vachipota vachivhurawo mahwindo vachiita kuti mweya uyauya nekuti zvirwere zvinotapurirana ne yatinoti droplet infection. Saka makusena aya tofanira kuvhura mahwindo tomboti zvirwere zviyazvo zvichifemwa nevanhu zvichikosorwa nevanhu zuva rese zvombobuda togara tine fresh air padhuze nesu ndo dzira dzishoma dzinoita kuti zvitinane tisabate zvirwere zvichipfuwa.
Mashoko Dr. Rutendo Bonde vachitaura pano paStudio 7. Mufi ari kutarisirwa kuradzikwa kumarinda eGlen Forest muHarare nemusi wechitatu. Ngatinzweiwo hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 namuzvare Martha Tolana vanorwira kodzero dzevanorarama nechirwere cheHIV.
Takaziva Dr. Rutendo Bonde avo vatisiya kwenguva yakati rebei vachishanda mune zveutano vachiuya kune masangano akazvimiririra vachibatsira nemaideas nekubatsirana kuti zvinhu zviendeke kuti zvinhu zviendeke tinozvifambisa sei. Vaitibatsirawo yatinoti treatment literacy kuziva nezveutano hwako munhu health literacy treatment literacy kuti kana uri pamishonga kana utano hwako unozvibata sei kana uri pamishonga unozvibata sei uye zvakakosherei kuti urambe uchiziva nezveutano hwako munhu kuti uzvichengetedze upenyu hwako.
Kushaya kwaDr. Bonde kunorevei nevamwewo vari mumabasa ekurwisa utachiwana hweHIV AIDS?
Kuenda kwavaita akarasikirwa zvikuru nekuti vaive futi munhu aibatsira. Takaita zvekunyora maproposal eGlobal Fund kuti nyika iwane mari zviri zvinhu zvinenge zvisingabhadharwi munhu anenge achiita asi kuti vaiita nerudo vaiisa nguva yavo nechido chavo. Uye kana une dambudziko raunenge unaro munhu aikwanisa kusvika even ukati nyange ukati handina mari yekuti ndiuye kusejari ndionekwe vaigona kubatsira nemazano ekuti chiita kudai chiita kudai munhu uya wekuti zvinorwadza kurasikirwa nemunhu akadaro asi inenge tingoti inguva inenge yakwana. Tinoshuvira kuti mhuri yavo inyaradzwe naMusiki uye kuti mwana wavo avasiya nevabereki masista zavo vese vemhuri vanyaradzwe naiye Musiki. Uyezve tinoedza kuti basa ravakatisiyira hatisi takarikanganwa tinoedzawo kuti tinge tichisimudzira zvavaishushushuviro zvavo zvekuti nyika yeZimbabwe zvinodai zvaita zvakadai pane zveutano nekodzero yemadzimai nevana.
Muzvare Matatolana vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kushanyira kuBritain uko vachingamidzwa nemba yeumambo munyika iyi, uye mutungamiri wehurumende ari kusiya basa amai Theresa May. VaTrump vashanyira muzinda weBuckingham Palace vakatambirwa naPrince Charles nemudzimai wake Camilla Parker Bowles. Asi vaTrump vari kuenderera mberi nekukandirana makobvu namatete nameya wekuLondon vaSadiq Khan, avo varamba kusangana navo nhasi. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezveutano, sangano rinorwira kodzero dzemhuka reZimbabwe National Society for the Prevention of Cruelty to Animals, kana kuti ZNSPCA, rinoti rinoshamiswa kuona vanhu vane mari vachitadza kubayisa imbwa dzavo nhomba kuitira kuti dzisaite chirwere chechimbwa mupengo. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi inoshanda kuZNSPCA vaKristi Kadaya vanoti vakashamiswa pavakaenda kuGreston Park muHarare uko kunogara vanowana, asi kwakabuda imbwa mazana matatu dzaiva dzisina kubayiwa nhomba yechimbwa mupengo.
Takashamisika papo tichiona pakauya over 300 dogs kuzobayiswa mahara. Kunova kuri kunzvimbo dzatinofungidzira kuti vanhu vanenge vatori nemari koko vanokwanisa kuenda pana nearest vet wavo vachinobayiswa, kana vana chiremba vari padhuze, kana vanearest SPCA kana pagovernment vet kuti vabayise. Handizi hakusi kuti vanhu ivava vanenge vasina mari, but inonziyo negligence. Vanhu vazhinji kusabayisa kwavari kuita imbwa hakusi kuti vanhu havana mari. Mungandotaure kuti munhu anoshaya $1 yekuti aende anobayisa imbwa yake kana pagovernment vet, mazvona inonzi negligence. Vanhu vazhinji vane mbwa havana chee chaiyo chaiyo, vashuma vanochengeta imbwa. Ne according to masurvey atakaita nekufamba kwatoita mudzimbo, takaona kuti ingori ignorance. Vanhu havasitoda kubai, havadi kubayisa imbwa unless matumbu vaudza, kana topatwa nerando atinotiwo mawarning kuti raiti vakusireta imbwa ndo paunozoonawo kuti munhu anozomhanya mhanya kuzoti abayisa.
VaChikadaya vanoti kurapisa munhu arumwa neimbwa ine chimbwa mupengo kunoshevedza mari yakawandisa kudarika mari shomanani inobhadharwa kubayisa imbwa nhomba yekudzivirira chirwere ichi.
Kazhinji kacho tinozoona vanhu vakuita madambudziko ekuti munhu paanenge arumwa nembwa paya paya aenda kuchipatara manje. Mari dzinozotaurwa ikoko kuna chiremba ikoko kozi munhu anofanira kubayiwa within 72 hours. Vamwe vanenge vachitaura kuti $60 for injection, apa unongoda kubayiwa mainjection ari kana 4, that's about $240, of which iwewe kungotorawo imbwa yako voendesa panearest chiremba kana pagovernment vet ipapo hazvimbopfuuri kana $10. Kugovernment vet chaiyo chaiyo vanotobhadhara $1 chairo chairo for rabies jab, inova iyo inozokava gore rese.
VaChikadaya vanoti vakafara zvikuru kunzwa chirongwa cheutano chakataura nezvechimbwa mupengo vhiki yapfuura panhepfenyuro yeStudio 7, vakati nyaya iyi inofanira kunzwikwa kumativi ese eZimbabwe nokuti chirwere ichi chinonetsa kurapa.
Pachirongwa chakatifadza zvikuru chatakanzwa kubva Studio 7 chitaura nezvechirwere chechimbwa mupengo.
VaChikadaya vanoti ibasa remakanzuru ese emuZimbabwe kuti atenderere achiongorora kuti vanhu vari kutevedzera mitemo yavo yezvinodiwa kuitwa panyaya yekuchengeta imbwa.
Pamutemo chepo chaipo basa rekutenderera pachitariswa zvese izvozvo kuti mbwa dzirapa dzingadi uyezve mbwa dzirikufamba mastreets zvoitwa sei ibasa recity council.
VaChikadaya vanoti vanogara vachifonerwa nevanhu vachinzi vauye kuzotora imbwa dzinongofamba famba pese, asi harisi basa reZNSPCA.
Mandate iyi yemakanzuru kuti vange vachiita basa iroro rekutenderera mayadhi vachibvisa totio mastray dogs. Tinogara zuva nezuva tichinzwa makutingofonerwa nemunhu ari kana Highfield, ndaonai mbwa dziri kungofamba murod dziri kudai. Toedza kuvazivisa kuti no, harisi basa redu isusu seSPCA kunge tichimhanya tinotora imbwa dzichizivisa, asi ibasa rekanzuru.
sangano ZNSPCA rinoti rinonyanya kushanyira nzvimbo dzinogara vanhu vakawanda richinobaya imbwa nhomba dzechimbwa mupengo zviri pachena.
Tiriuyedza kubatsirawo nepatinokwanisawo. Tiri kuita atinoti free rabies outreaches munzvimbo dzakasiyana siyana dzakaita sana Epworth, Chitungwiza, Heathcliff. Tukuenda ikoko tinobaya imbwa ende tirikutokasika mazuva tichiona kuti imbwa dzatiriwana ikoko tiriwana more than 500 kana kuti sekwatakapedzisira kuenda kuHeathcliff there were more than 500 dogs dzakasina kuvaccinatewa.
Vatyada yavanokurudzirawo vagari vemumaguta kuti vadzisise imbwa dzavo zvibereko kuitira kuti dzisaita vana nokuti hazvibvumirwe uye vazhinji havazokwanisi kupa imbwa idzi zvokudya zvakakwana nekuzobhadhara kubayisa nhomba dzechimbwa mupengo. Nyanzvi yezvirwere zvinotapuriranwa mubazi reutano Dr. Posha Manangazira vanoti mutemo wePublic Health Act unosungira maguta ose kuti tevedzere zvakatarwa maererano neuwandu hwembwa hunofanirwa kuchengetwa paimba yoga yoga. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vanoti vachazopa mhinduro yavo vambotanga vagara pasi vachitaura nachiremba wekanzuru yeguta ravo. Asi meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vakavimbisa kuongorora nyaya iyi asi vakati kubayiswa kwembwa nhomba dzekudzivirira chimbwa mupengo ibasa remunhu wese anenge aine mbwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Chiri Mutambo.
Munau dzemitambo, murayiridzi wechikwata chenhabvu cheMawarriors Sunday Chidzambwa adzoka kumusha kuzochema baba vake vakashaya nezuro achisiya vatedzeri vake vachirayiridza kumakwikwi ekosafa ari kutambirwa kuSouth Africa. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chekwata chenyika cheMawarriors tiri kupinda munhandare yeMoses Mabhida Stadium nechitatu kusangana neZambia masemifinary ekosafa cup tisina murayiridzi wacho Sunday Chidzambwa. Mutungamiri weZifa vakatoti ngamama vanoti sangano ravo raona zvakakodzera kuti murayiridzi wechikwata ichi mofu ambopiwa mukana wekuchema baba vake avo vakashaya mushure mekurwara kwenguva refu.
VaSunday Chidzambwa vakashayikirwa nababa vavo vanga vane 98 years. Saka takaona kuti zvakakodzera kuti vadzoke kubva kukosafa vouya vochema baba vavo. Then musi wa6 vanozobva muHarare vakuenda kuJoburg vonosangana netimu inenge ichibva kuDurban ichienda kuNigeria vozofamba pamwe chete vaakunogadzira kuenda kuAfcon.
Vakamambo vanopindura kuti achange achirayiridza chikwata ichi Chidzambwa asipo ndiani.
Kuchasara kuna Raman Gumbo ari in charge vachibatsirana naLloyd Mutas ndo vachasara vachipedzisa magames asara kukosafa. Kana taita rombo rakanaka rekuti tazokwanisa kusvika kumafinals timu inenge yasara mamwe maplayers achadzoka kuno kumusha kuZimbabwe vanenge vakwanisa kupinda muthe final 23 timu yedu vachazoteera vonobatana neimwe timu inenge iri kuNigeria. Then tozobva kuNigeria musi wa10 taakuenda kuEgypt.
Zimbabwe yakapinda masemifinals mushure mekurova Comoros 2-0. Zambia ichisvikawo masemifinals umu mushure mekurova Malawi nemapenareti. Mune mumwe mutambo wemasemifinals Lesotho iri kutamba neBotswana musi mumwe chetewo. Zimbabwe iri kuda kutora mukombe uyu kechinomwe uyezve kwemakore matatu akateverana. Ndakamirira Studio 7 muHarare.
Vatereri, musa kanganwe kuti muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa kuramwa mabasa kuri kuitwa nevarayiridzi uye mamiriro akaita zvinhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu ichi kana kutumirawo mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne9885 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. varairidzi vachitungamirwa nesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vanoramwa mabasa vachigunununa nemari dzavari kutambiriswa vachiti vanoda madhora ekuAmerica. IMF yoyambira Zimbabwe kuti irege kushandisa zvicherwa semari yechibatiso pazvikwereti zvairi kutora sezvo zvichapa kuti itatarike kuwana imwe mari mune ramangwana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, Dr. Emina Sandikile Mushanga munhau dzeIsindebele.
Sokuizika tisendaba kuVOA Ndebele.